Vachitaura vakamirira sachigaro wekomishin iyi imwe nengo yezek amai Joyce Letitia Kazembe vati pavashandi vavo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana vanhu vakamboshanda muchiuto asi vakati vese vakasiya basa rechiuto.
Muvanhu vese vari muno hatisi kuvipinza makomishinas ka vese vasevenzi vedu vezek about 15% ndovakambei vachisenza vari kupolisi nekumilitary. Asi wese anenge aapplya akainterviewa akawana basa anotosungirwa asati auya kunozosenza kuti aende anoresigna kana akanga ari kumauto kana kumapurisa. Saka hatina izvinotaurwa kuno kana mumwe chete wemushonga zvake anenhingi anosenza muno full time staff anosenza muno ari anenge achibva kumilitary hatina.
Seki inotiwo vakazvipira kuona kuti nyika yaita sarudzo dzisina mutauro gore rino.
Tiri kuvavarira munhu wese ari kutaura nezvayo kunge vachavhotesa nesuwo takutopindawo mumodhiyo kubvira kuna purezidendi waenda member of parliamenti yeminista uyu ari kungoti tichave nemafree and fair and credible elections. Tinotarisira kuti zvese izvozvi ivo vaine zvavanenge vachiitawo kuti vaone kuti zveshuwa munharaunda umu sevanhu varimo vakuru vakuru vanotofanira kuona kuti kunenge kusina mirishonga inozotadzisa kuti maelections edu asave maelections anogamuchirwa semaelections akatsarukana. Saka tinotarisira nesuwo pachedu tichangoramba tichingotaura nenyaya yekuti tinoda izvozvi nokudaro mapolitical parties ndiwo maplayers vemabato ematongerwo enyika tinongoramba tichisangana nawo nguva yese. Dzimwe nguva tinosangana navo once every week, dzimwe nguva anokumbira musangano. Tinogara tiripo kuitira kuti tive tinokurukurirana tigoita maelections edu akatsaruka.
Amai Kazembe vakurudzirwa vanhu kuti varambe vachindonyoresa kuvhota kunzvimbo dzeseki dzakavhurwa. Amai Kazembe vati pane vamwe vanofunga kuti sezvo kunyoreswa kwechimbi chimbi kwakapera, seki yakabva yavharawo zvekunyoresa vanhu.
Chichiri kuendesa mberi chikurukuru kune vasina kuwana mukana, kune vamwe vasina kuwana mukana kana kuti vanguva zvakavapfuura kana vakatadza kuenda nemabasa kana vaive kurufu nezvimwe zvakadaro, nevavo vana vari kusvitsa makore 18 12 days after nomination court isati yasvika, nevakanga vanga vasipo vakanzvengwa neregistration. Chichiri kuramba chichivakurudzira kuti vaende kunoregista kuitira kuti vanomukana wokuvhota gore rino.
Amai Kazembe vatiwo sezek vari kuona sekuti nyika iri kugadzirira sarudzo murunyararo. Vati kunetsana pari zvino kuri mukati memapato ezvematongerwo enyika kuchagadziriswa nemapato aya pachawo.
Kuona kwangu ndinotarisira kuti environment ndinotarisira kuti ichadzikama. Mapolitical parties iye zvino changa chiri kunetsa ndiwo mukati memapolitical parties pachavo. Handiti vari kugadzirisana. Tinotarisira kuti kana vagadzirisana vari kugadzirisana nezvanga zvichinetsa zvirimo mukati imomo. Saka kana vagadzirisana ava tinotarisira kuti maelections anenge ari maelections anogamuchirwa nepasi rese, kubvira ameno, kubvira kuIceland kusvika kuAustralia, kubvira kuJapan kunosvika kuPacific uko, zvinenge zvichigamuchirwa kuti maelections edu anga ari free and fair. Handiti tirikuvavarira izvozvo.
Zeki yatiwo pane vakanyoresa kuvhota uye vaongororwa kuti hakuna vakanyoresa kakawanda zvikamu makumi matatu nechidimbo kubva muzana ndevechidiki vari pakati pemakore gumi nesere nemakumi matatu nemana. Vati madzimai ndiwo akawanda pavanhu vakanyoresa vachiita zvikamu makumi mashanu nezvina nechidimbo kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.